Jack's on the track.
Taura navo ava havanditerere amaiva kupavano taura haumboterere kana faro vataura futi hamuvaterere saka mese makadaro hamuterere mese hamuterere saka mese makadaro hamuterere ena katanga kudhara kutsura vanhu vanonyanya unhubu
nyanya
honai mwana uyi azukura apa maiseka onhumbu musazviite semakayenzana namai vakapeka